hei no misuru ye na udzeduza nasi chitatu zvita 6/2017. Mukokeri muparamende we MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vainnocent gonese vanoudza mutauriri we National Assembly kuti kuiswa kwemauto mumigwagwa kuri kunze kwemutemo. Vachuchisi vehurumende vari kupikisa kuti vaIgnatius Chombo navakudzana ichipanga vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso vanoudzwa nedare redzimhosva kuti vasvitse kudare iri nhasi asati apfuura zvikonzero zvavanazvo. Muri yekwaStamps inoramba kuti vaimbova gurukota rezveutano vaTimothy Stamps vavigwe kuEros Acre. Chirongwa chekunyoresa kuti vanhu vazovhota gore rinouya choita vanhu vashoma vanyoresa pane vakatarisirwa kunge vakanyoresa. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kuenda kumusha kunotanga mabhizimisi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 musakanganwa kutibata, musakanganwe sekutaura kwataita kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye na2pm mazuva ose. Nenhau dzenyu dzamajaira zuva nezuva dza7pm pamasaisai anoti 909am, 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona nekuenda paFacebook motsvaga page rakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like.